isu se-clinic project tine maproject akawanda atinoita kubatsira vanhu vese muzimbabwe nevari kunze kwenyika tichibatsira vana ana mai nana baba tinovabatsira tichivapa legal advice kuti vanofanira kuita sei kana vasangana nedambudziko rebirth certificate or ringava dambudziko rekuti mwana anofanira kutorwa nemumwe mubereki aende kunosangana nemubereki wake anenge ari kunze kwenyika tichibatsirazve nenyaya dzemainheritance rights dzekuti mubereki ashaya semini nhaka inofanira kuenda kana kuvana kana kuna mai vanenge vasara patinoona kuti munyika yedu iyi inogona kuenda kune munhu asiri iye anofanira kutora chinhaka iyoyo saka isusu tinobatsira nezvakawanda.
Munobatsira sei panyaya yemabirth certificates magwaro ekuzvarwa?
Ndichapa example yokuti kuti mwana azvarirwa kunze kwenyika anenge azvarirwa ikoko anokwanisa kuti awane birth certificate yemuzimbabwe ezvo mumwe wevabereki vake ari muzimbabwe nechirungano kuti descended by birth handiti saka anokwanisa kuti akwanisewo kutoriswawo birth kana vachishuvira birth rekuzimbabwe anokwanisa kuenda kuembasy inenge iri munyika iyoyo kunenge kuchigarani mubereki mubereki ndiye anoenda ikoko kuembasy consulate office onoaplayira birth yemwana pane mari dzechibatabata haisi mari yakawanda then osvika ogadzirirwa futi chibirth remwana ikoko oho anokwanisa kufila kana fomu raanokwanisa kufila ikoko toti mwana mibva ari kugara kuno asi akazvarirwa kunze kwenyika isu tinokwanisa kuti tiudze kuti aiwa enda ikoko kuembasy unofilirwa fomu rinobvumira munhu ari kuno kuti akwanise kutorera mwana birth saka fomu racho anokwanisa kuritumira mibvi nedhl or nedzimwe nzira dzakasiyana siyana rekuti munhu anenge ari garden kuzimbabwe akwanise kunotora birth yemwana ende kunoku vanobhadharisa $15 chete so ndio zvimwe zvatinobatsira especially nyaya dzemabirth certificates.
Ko zvimwe zvamunobatsirawo nazvo zvingadiwa nevana vezimbabwe vari kunze kwenyika?
Kune zvimwe zvekuti vabereki vanoa kusepareta vasingasanzwisisani asi muchiona kuti mubereki mabhi anenge ari kunze kwenyika mabhi mumwe ari kune imwewo nyika asi mwana atigara mabhi nambuya kune uku kuzimbabwe mabhi mumai vari kushuvira kuti mwana auye kupi kunze kwenyika ikoko saka kune maapplication enzi guardianship inokwanisa kuti ibatsire ibatsire mai ava kuti vadii vanoita even vari ikoko tochingocommunicata vari ikoko kuti mwana akwanise kuti awane visa kuhome office atevereke mai vake sometimes unoona kuti maybe mwana uyu anenge ane semini yababa vake which means anenge achida consent but nekuti vanhu ava vatanzwisisani pakusangana apa then baba vaye voti hainini handibvumi kuti zvite zvakadai dai saka inyaya yachinenge yakuitwa application yoenda kumacourt kuti mwana akwanise kutravela aende kunze kwenyika kune so custody ndiye kuti unozvimiririra uri wewega kuti uri baba kana mai
vanenge vachidawo kubatai vanokubatai papa
tine masocial media handles atinoshanda nawo tiri patwitter at clinic project 4 then tine facebook clinic project zimbabwe clinic project zimbabwe tine website yedu yeclinici www.clinic.org.zw tine youtube clinic project zimbabwe tine nhamba idzodzi dzamafona +26378689317 kune landline +26388151508